Isaya chitsauko chemakumi matatu neshanu. Gwenga nenyika yakaoma zvichafara, sango richafara kwazvo uye richatumbuka, seruva richatumbuka, richafara zvikuru uye richapembera nomufaro. Mbiri yeRebhanoni ichapiwa kwariri, kunaka kweKarimeri neSharoni vachaona kubwinya kwaJehovha nokunaka kwaMwari wedu. Simbisai maoko asina simba, tsigirai mabvi anodedera, muti kuna avo vane mwoyo inotya, “Simbai, musatya. Mwari wenyu achauya, achauya nokutsiva nokuripira kutsvene, achauya kuzokuponesai.” Ipapo meso amapofu achasvinudzwa uye nzeve dzematsi dzichazarurwa. Ipapo akaremara achakwakuka senondo, uye rurimi rwechimumumu ruchaimba nomufaro. Mvura ichatubuka murenje uye nehova dzemvura mugwenga. Jecha rinopisa richashanduka rikava dziva, ivhu rine nyota richava zvitubu zvemvura. Maigara makava noumo maaimbovata muchamera uswa netsanga nenhokwe. Ipapo pachava nomugwagwa uchanzi Nzira Youtsvene, vane tsvina havangazofambi mairi. Ichava yaivavo vanofamba munzira iyoyo, vakaipa namapenzi havangazofambi mairi. Hapangavi neshumba ipapo, kana chikara chipi zvacho chichawanikwapo, asi vakadzikinurwa voga ndivo vachafambamo, uye vakasunungurwa vaJehovha vachadzoka. Vachapinda muZioni vachiimba nomufaro usingaperi, uchava pamusoro pavo, vachawana mufaro nokufarisisa, kusuwa nokuneta zvichatiza.